Mangwana nakanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu gumi guru 18, 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council rinoti ramirira kudzoka kwegurukota rezvemari kuti vazeye zvokuti vangawedzerwe here mari yemihoro. Bato reZANU-PF rinokurudzirwa kuita hurukuro nebato guru rinopikisa reMDC kuti matambudziko akatarisana nenyika agadziriswe. Tichanzwavo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council rinoti ramirira kudzoka kwegurukota rezvemari munyika muzvinafundo Mthuli Ncube kubva kumusangano weIMF World Bank muno muWashington kuti vazeye zvekuti vangawedzure here mari yemihoro sechikumbiro chavakaita svondo rapera pavakasangana nevamiriri vehurumende. Asi pari zvino vashandi ava vanoti vakawanda vavo havasi kuenda kumabasa nekushaya zvikwanisiro. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori weApex Council vaDavid Dzatsunga.
Takataurira nevanomiriri vahurumende vakati ivo vanoda kuti vambonotaura nevakuru revamakurukuta makuru ehurumende vanoita zvemari izvozvo kana zvakarerekera kune zvemari. Saka pari zvino hapana chavati vatiudza vatichasangana rii. Asi patakataurirana ipapo vanga vabvuma.
Imi manga muchiti muda kuwedzerwa mari, makangomira here pakuti mushandisirwe bank rate apa?
Hapana zvimwe zvinogona kutomuza zvinomusoro zvinogona kuitwa darika izvozvo, nokuti tikada kuti tibve ipapo toinda pati, nokuti munhu wose ari kungoshandisa idapi, vose vanhu muekonomi yedu inoi vakungoshandisa kuti chero chingwa izvozvo chakatokwira chakazemberana nendatinda $15.
Ko ivo vashandi vari kuenda here kumabasa, zviri kufamba sei?
Sokutaura kwatakaita incapacitation yatinenge tichitaura iyi haisi yokuti kurama mabasa. Hatina kuti isu seApex Council hati vanhu varamwa mabasa, nokuti kuti titi vanhu varamwa mabasa zvinobva kune vanhu vacho. Vanhu zvavakatituma isu kuti tinoudza hurumende zvezvokuti hatigoni kuramba tinoenda kubasa semazuva ose. Mamwe mazuva tinokundikana nokuti mari yacho haichanyatsokukwana. Saka zvazvinoreva ndezvokuti muri pabasa munogona kutoudzana kuti isu basa ritiri kuita rimwe chete, indombouyawo mazuva maviri, mombouyawo mamwe mazuva maviri, kana zuva retatu tozouya tuvi. Saka ndo incapacitation, haibviri kuti haisi nyore kuti tigoti vanhu vari kuinda here kana kuti havasi.
Sika hurumende iri kuti iyo zvinhu zvinenge zvakati omei pari zvino, munofanira kuti munge muchisunga mabhande mombova panguva yekugadzirisa zvinhu.
Unoona chero rwuyo rwaramba ruchingoibwa saizvozvo rusina kuperika, vanhu havazouisisi kuti rwuyo rudzi. Nyaya iripo ndeyekuti hongu vanhu vanogona kusunga, bati zviri kuitika ndezvokuti vashandi ndovoga vari kudzisunga idzi bhande. Vamwe vose vasiri vashandi vemabhizinesi vechinyi vari kutongoti kana zvaangoipa votoenda kuinda pei, mukoro wavashandi wakangomira pasi pamwe chete. Saka ndozviri kunesa sezvaiti kana tati zu austerity to safa tose kana prosperity yazouya tozorimakirwa tose ndozvaenda kuti zvinhu zvino zvinoratidza tinotarisira wezu savajani zvinotitsonga tiungozanga
saka vanga vachienda kunoudzwa zvamakataurirana navo apa ndiani ndivamutuli ncuve nekuti pari zvino vari kunoka kumisangano yeimf neworld bank muwashington dc
hongu ndo vanenge vachifanirwa kuudzwa patakapedzera kutaurirana mutomu vainzi vanga vachipo asi handizi kuti vakakwanisa kuonekwa here kana kuti nokuti kunoonekwa ivo negurukuta rinoona nezvevashandi do makurukuta maviri makuru anofanirwa kuti anga achinanganidza nyaya dzekuti vashandi vanga raramana
munyori weapex council vadavid dzatsunga vange vari parunhare muharare nablessing zulu Kurwiswa kwezvizvarwa zveZimbabwe zvinotyaira marori muSouth Africa kuri kuenderera mberi mushure mokunge mumwe mutyairi wechipiri wemparori arohwa zvakaipisisa nezuro manheru nevanhu vanozviti inhengo dzesangano reAll Truck Drivers Foundation. More Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Truckers Association kana kuti ZTA vaWellington Manyonda vati mutyairi wekutanga akarohwa zvakaipisisa nemusi wechipiri ndivatendai chamunorwa asi vari kuramba kumhangara nyaya yavo kumapurisa nekuti vari kutyira upenyu hwavo.
Mukugamuchira patakaita mutongo wakabuda kuHigh Court takaugamuchira muchiri cautious nekuti taiziva kuti sangano reAll Truck Drivers Association harisi kuzogona kutora mutongo uyu achiugamuchira nekuti ivo vari kuzvitora vachiti vari dzivenyika macitizens. Mukudaro tasangana nedambudziko rekuti vanhu vaya vari kuita retaliation ende vaa kutorova nekutouraya zuro manheru takaita umwe mutyairi wedu asiri kuda kuti ataurwe nezita akasangana nedambudziko rakafanana nero.
Vamanyonda vaudza Studio 7 kuti mumwe mutyairi wechipiri akashungurudzwa zvikuru nezuro manheru nenhengo dzeATDF iro rinomiririra vatyairi vemusouth africa vari zvizvarwa zvenyika iyi.
Kuzine zvitakukumbira engagement with the government because tiri kusangana neissue yekuti nemapurisa acho dzimweni dzenguva havasi kukwanisa kunge vachitibatsira because mumwe wedu akarohwa mapurisa vakanganomusiya pavakamusiya saka tashungurudzika zvisinga zvizvarwa zveZimbabwe zvinoseenza zviri pamatruck driver.
Vati hurumende yeZimbabwe neyemusouth africa dzinofanirwa kuona kuti dambudziko iri ragadziriswa.
Aenda kunoona Tendai mukomana akasangana nedambudziko rekurohwa asi Tendai ari kusakwanisa kuti anga achitaura nani nekuti akutotyira upenyu hwake. Akatorwa akarohwa akatyoka rohoko musoro ukasonwa.
Kushungurudzwa kwevatyairi ava kunotevera mashoko ekuchifidzirwa akaiswa padande mutande renhengo dzeZTA nemumwe munhu anozviti inhengo yeATDF achiyambira vatyairi vemarori venyika dzekunze. Mumazwi aya padande mutande nhengo yeATDF inoti chibvumirano chekuunza runyararo pakati pemasangano maviri aya pamwe nemutongo wedare guru hazvina zvazvinoreva kana zvizvarwa zveSouth Africa zvisina mabasa.
Lama kota seSouth Africa sangene tisikana msebenzi nayo leyo uRenald sifuna wakhiphile lama foreign seza vanhu veSouth Africa can't be a country yet thina ma-citizen sohlala phansi singasebenzi seza lama foreign la lawa mina singeni leyo ufanele ukwazi leyo court yakho nalawo vana noma lama client akho lama foreign eze kwena siwadinge phumile kwa Renald namsebenzi necourt samsebenza next will never like South Africa sohlala phansi singasebenzi thina sebenza lama foreign uRenald ufuna wakhiphile umnyama kubomvu dako ufuna phumile asinamusebenzi vanokwazi loko zvekliya.
Mapurisa hapana zvaati ataura pamusoro pezvenyaya iyi. Studio 7 yatambira mashoko anoti kune vatyairi vakashungurudzwa nezuro vakatorerwa makii emarori avo munzvimbo dzeSteelport, Emelo neWitbank mudunhu remuPumalanga. Mumwe mutyairi wechidzimai asina kuda kudomwa nezita rake sezvo achityira upenyu hwake anoti zvinhu hazvina kugadzikana muSouth Africa. Mushairi uyu anoti akwanise kusiya basa sezvo aine mhuri dzinoda kuchengetwa kumusha.
Ndatonzi endai monoloda tamboti makuseni zvinotobuda here? Marori mazhinji haasi kubuda.
Mushairi uyu atiwo vashairi vechirume pakambani apa ndivo vari kukonzeresa mirizhonga iyi. Studio 7 aina kukwanisa kubata sangano re-ATDF kuti tinzwe kuti sei nengo dzaro dziri kurwisa zvizvarwa zvisiri zvemuSouth Africa. Mirizhonga iyi iri kuitika panguva yomutungamiriri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vari mubishu rekuita hurukuro nevatungamiriri venyika dzekunze dzine zvizvarwa zviri kugara muSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Vanokokera sangano rakazvimirira reCitizens Manifesto vaBRICS Bomba vanoti bato riri kutonga reZANU PF rinofanira kuita hurukuro nebato guru rinopikisa reMDC kuti matambudziko akatarisana nenyika munyaya dzezveupfumi uye matongero enyika agadziriswe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Kubva muna January taura tichidzokorodza kazhinji nyaya kuti situation iri munyika yaomesesa ende pari kuda kuti pange pachiitwa hurukuro dzinounza vanhu vose vane chekuita nekutsvagwa kwemhinduro nesolution yekuti tinge tichigona kunge tichienderera mberi senyika. Saka isusu takatara kuti pari kudiwa inclusive national dialogue and izvi zvinoreva kuti vanhu vanoparticipata mudialogue iri vanenge vachienda mberi zvichipfuura mapolitical parties. Tinoona mapolitical parties vari vanhu vakakoshesesa zvikuru ingava iri opposition, ingava iri ruling party, zvakakosha kuti vanenge vari padialogue iri. But isu tiri kutiwo nezvatinoziva zvakamboitika kumashure uku kwekuti vanhu vakazongotaura ari mapolitical parties ega, pane risk yekuti zvimwe zvinhu zvinenge zvichidiwa kuti zvinge zvichigadziriswa nyanyenyanye zvine chekuita nemararamiro emacitizens, kodzero dzemacitizens, zvisinei nechekuita nekugowaniswa kwesimba, zvimwe zvinenge zvaku siwa sezvatakaona paglobal political agreement ya 2008-2009.
Saka poitwa sei apa?
Saka isusu chakanyanya chatinotaura ndechekuti ngapavei neinclusivity padialogue iri. Then takataurawo zvakare kuti pari kudiwa kunge paine uyo anezenge achigarisa vanhu matare acho ari kunzi konvina anenge achibedza vanhu kuti vange vachikwanisa kunge vachigara pasi. Tokudiwa kuti avewo munhu anobvumiranwa nevanhu vese, anobvumiranwa necivil society, anobvumiranwa neopposition, anobvumiranwa neruling party nevamwewo vachazenge vachionekwa nzi vanofanira kunge vakagara padialogue iri. Tine zvimwe zvizhinji zvatakatsaura mune yatakabudisa isusu inonzi framework towards an inclusive national dialogue. Ine zvinhu zvisere zvairi kutsanangura kuti tinenge tichida tataura nyaya yakonvina. Tataura panodiwa futi anonzi matechnical facilitators vane unyanzvi zvekufambisa kwedialogue kuti zvozva kuti pane zvinhu zvichange zvichinetsa zvisingaadreswe makonvina, but ivo ndo vanoziva, vane unyanzvi hwacho hwekubatsira kuti conversation dzinomubva dzichibva apa dzichienda. Chechitatu chatakataura inyaya yeagenda. Agenda inenge iri padialogue ngaisangova agenda yekugwaniswa kwemasimba, ngaive agenda yekuti vanhu vanotaura ivo kuti izvi ndo zvinhu zviri kuita kunge zviri kuita kuti tinge tichitadza kuendera mberi senyika. Ndo patakabatikana apa ndo inova yoitwa agenda iyoyo. Takataura nyaya dzekuti pachange pachidiwa independent monitoring yedialogue iroro, pachange pachidiwa international guarantee kuti tisangoita zvedu tega tiri munomu katisadha zvine AU kunyanya. Ngave varipo vachiita guarantee yekuti zvinenge zvabvumirano zvinozonga zvichisimbiswa kuti zvinge zvichiitika.
Asi imiwo sesangano makambotaurawo here nevematongerwo enyika ava kunyaya yo veMDC neZANU PF nezvekuti munyika munoda nhaurirano dzakadai.
Tirikubva kwatiri kuti ku National Citizens Convention kwakabudawo communique yakatenderedzwawo zvakanyanya mumapepa nhau akasiyana siyana uyezve nemumawairesi. Chibvumirano chakabva ikoko ndechekuti titeve marequest emaformal meeting neopposition, utungamiri weopposition, formal meeting neutungamiri wehurumende. And sekutaura kwandiri kuita kunoku ndinoziva kuti matsamba dzacho kuti misangano inge ichigarwa dzatofamba nhasi.
Vanokokera sangano rakazvimiririra reCitizens Manifesto aBricks Bomber vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Nhasi chikoro cheZamchia Primary chiri mudunhu remusikavanhu kuChipinge chiri kupemberera kusvitsa makore zana chavhurwa. Chikoro ichi chakavhurwa mugore ra1919 uye mukati memakore ose aya chakabudisa vana vaita zvakasiyana siyana zvinosimudzira nyika, vanosanganisira vaDavid Zamchia avo vaive gweta rine mukurumbira uye vakamboshandawo muhurumende. Imwe nhengo yekomiti iri kutungamira mabiko aya vaAustin Masia vanoti vari kutora mukana uyu kuumba sangano revakadzidza pachikoro ichi pamwe nevakambodzidzisa paZamchia Primary School. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Nefankisheni yedu yetiri kuita ichave tibata programu yekupemberera chikoro chedu kusvika kwechinoita 100 years kubva chakatanga mugore ra1919. Saka tiri kukoka mhuri yeZimbabwe yakasununguka kuti ikwanise kuuya kupemberera nesu, tikwanise kuuya tikwanise kuonesana zvinenge zviripo, matambudziko ari pachikoro chedu uye budirirowo iri pachikoro chedu, tichitarisirazve kuti tikwanise kuumba urongwa hweZamchia Old Student and Teachers Association yedu inokwanisa kuzoti tikwanise kufema kuti itibatsire pahurongwa hunenge huripo hwetinenge tichitarisira tichikwanisa kutisimudzire chikoro chedu.
Mungatiudza kuti kubva pachavakwa muna 1919 kusvika pari nhasi ndezvipi zvikuru zvaburitswa nechikoro ichi?
Tingati zvikuru zvaburitswa nechikoro chedu, pane vanawo vakadzidza pano, tingati izvizvizvi vava vanhu vakuru kana vamwewo vakatisiya panguva dzacho, tikasanganisira vakuru vanozikanwa muZimbabwe ino yese vakaita sana David Zamchia kana Jonathan Zamchia, vanhu vakadzidzawo pachikoro chedu kubva kare pachakavambwa. Uyezve vana vakakwanisa kutirumbira kubva pamitambo vakakwanisa kusvikawo paprovincial level, vamwewo vamwe vakaenda kunze kwenyika vachitambisa vaiita mainternational district akasiyana siyana pamakore zana iwayo kusvika panhasi.
Mitambo yamuri kuronga yakamira sei iri kutarisirwa kuitwa nhasi iyoyi?
Mitambo yatakaronga takatarisira mitambo inobva muvana vechikoro vanogona kuuya vachiita zvavanodzidza pachikoro ipapo, uyewo tinotarisira mitambo yechinyakare yakafanana nemichongoyo ndo imwe mitambo yetinocherechedza kuti ive iripo, neyekuimba kubva muchikoro zvakatikomberedza.
Muri kuitanga nguva yemitambo iyi uye ichipera nguvai?
Tingati hurongwa hwedu tiri kuhutanga kubva neawara 9 mangwanani, function yedu yese tichinovhara tinofunga kuti zvekuma4 o'clock manheru.
Mune vanyarikani here vamakakoka vachange vari pamabiko aya?
Tingati vanyarikani vakakokwa vakawanda, tingati kubva kune machiefs edu vakuru vakuru vekuti vanotitungamirira munzvimbo, toita veeducation vanova varidzi vezvikoro, tine vanomirire nharaunda dzedu vakadai ndiana MP vanotimirira kumaparliament neamwewo mamwe maorganization akasiyana siyanawo aitibatsira pakuvakwa kwezvikoro zvedu vakadai ngemadonor agencies.
Pari zvino chikoro cheZamchia chakamira sei, iprimary here kana kuti iprimary yakabatana nesekondari?
Tingati chikoro cheZamchia ichi tiri kupemberera iprimary school, sekondari zvayo yakamira yega but yakangotangawo padhuze panapa haisati yasvitsa makore akati kuti, asi pane chirongwa chetiinacho ichi tiri kupemberera primary school.
Nhengo yekomiti iri kuronga mabiko ekupemberera kusvitsa makore zana kwechikoro cheZamchia Primary vaAustin Masia vari parunhare kwamusikavanhu kuChipinge neStudio 7.
Tombo tarisa zviruma pepa nao anasi. Financial Gazette rinoti mamiriro enyaya dzezvehupfumi munyika asvika pekuti zvichazogosha kumutsidzira zvehupfumi. Mufinancial Gazette mekare Zimbabwe National Chamber of Commerce inonzi iri kukumbira hurumende kuti mutero we 2% tax ubviswe. Muherald mune nyaya inoti amai Priska Mufumira vakamiswa mberi kwedare nezuro vachipomerwa mhosva itsva dzekushandisa chinzvimbo chavo zvisakafanira uye nekuchenesa mari kana kuti money laundering. Chikamu chino chinopa vatereri ve Studio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mufungwa dzavo.
Ndinofungira vamiranga gwavabvepa pachidaro tikutotambura sevana vezimbabwe kuenda kusouth africa kuti titori nhamo chete asi ndoona munangagwa muchiita zvemahala kuti munangagwa ndinokumbirawo neshoko rinokutiimutaura vamubve pachigaro tapindowo ana chamisa vana vadoko tozvinombofamba sei. Muda kubva moita kutapwa wewe. Zvakazvava baba mugabe.
Akadiko vashamari ve Studio 7 nevatereri ve 7 netenyoro. Zita tapwa moenda mberi ndiri pano kwaJoni. Izura ripi vanokuyaura nenzara munyika ine huchine mugaga. Izura ripi vanokuyaura nenzara munyika ine huchine mugaga. Pakanganisika pabiko paundomoka pabiko dusaiwo pagadzirizwe. Paundomoka pabiko pakanganisika pabiko dusaiwo pagadzirizwe. Yero shura vanokuyaura nenzara munyika ine huchine mugaga. Yero shura vanokuyaura nenzara munyika ine huchine mugaga. Pakanganisika pabiko paundomoka pabiko dusaiwo pagadzirizwe. Aiwa tiri vaimbi zvedu kushaya mukana asi nyika yeZimbabwe varume kuchemera kuti gadziriswe. Ndatenda zvangu.
Makadiko vana mukoma hwande vana mukoma jonga mose mose pa Studio 7 ipapapo. Aiwa ndinotenda zita rangu ndinozivikanwa nekuti chifamba usiku. Ndinoda kumbopawa mashoko angu kuti varume vezanu PF zvokwadi zvokwadi vakutadza zvachose. Kutadza kwavaitako ndokuti vakutanga kutonyepera vanhu manje kuti Masanchez nomaziva akanga angoriko kare nakare asi vanhu vaiteta take over vanhu vachitoindirira mberi. Smith chaiya chaiya pachake akambotonga Masanchez. South Africa pachayo akanga ine Masanchez. Nelson Mandela achitonga South Africa akaitora iri muMasanchez. Robert Gabriel Mugabe achitora Zimbabwe akaitora iri muMasanchez. Asi upenyu hwangu achienderera mberi. Nyaya dzemasanchez hadzisi dzozongati waizvii. It's only a problem of illegitimacy. Hapana dambudziko riripo ipapa. Dambudziko ndiri rekuti ED haasi kufarirwa nevanhu. Iye haana kuzvidziva kuti haasi kufarirwa vanhu. Zvakare vanhu havana kumuvhotera. Naizvozvo atori neutsinye haatodi vanhu nokuti vanhu ivo havana kumuvhotera. Iye unozvidziva in between pahumweyo pake kuti haana kuvhoterwa nevanhu. Ndatenda hangu.
Luya vamukasi muri yeZimbabwe ndiri mutana mufundisi Shad Moyo. Hama vadikani pasvika nyika yedu panorwadza, pasvika nyika yedu panotambudza. Nokuti zvino zvinorima zvino zvinorwadza kuonekwa mukati menyika musina chikafu, musina mushonga, musina vanorapa, musina kana chinhu, kana mabasa aana mari. Zvashungurudza vanhu vakawanda, zvatishungurudza nguva dzose kunyange tikwatiri. Nokuti nasuno ndoda kududzirai kuti pane zvinhu zvinoshamisa zvatisingafungi kuti zvinoitika. Kuona vana veZimbabwe vakawanda vachitora chingwa vachichiomesa chikafushwa. Vachiunganidza kana chingi chawanda vachitumira hama dzavo kumba kuti vagone kundobatsirika nekuwana tii nokutenga nyama yehuku vachiomesa nezvimwe zvakasiyana siyana kuti mhuri dzibatsirike wane kurarama. Zvimwe zvakafanana nezvasingafungi zvinoitika. Tiri kuona vana veZimbabwe vari kuSouth Africa vaita zvakafanana izvozvo. Saka zvimwe zvinhu zvinotirwadza zvinotambudza kuona patasvika senyika yeZimbabwe kuti chingwa chinoomeswa, nyama yehuku inoomeswa nezvimwe zvakasiyana zvinoomeswa zvisingagondi zvoomeswe zvichitumirwa vanhu kuti vave nekurarama chimungoteshi patinoparasvika parwadza. Tinokudai Mwari vakatungamira nokutenda zvavanokunaka nemumakore.
Mangwana ni mangwana ni mkoma wande na mkoma jonga kandi mire pa Studio 7 ya papo. Ndiri kutaura zakare ndiri muno Mbeira Mozambiki. Nyaya iri kutaurwa na vamugwadi. Uyu mugwadi anenge akatemerwa onyora nezano PF. Kuzi zvari kutaura zvazvinzwisisiki. Munhu anonyatso kuziva kuti zvinhu zviri kuitika muZimbabwe zvakamira sei. Hataura matauro ekuti ari kuita mugwadu. Anorwara muchinda ucho. Zvinhu ngazvigadziriswe muZimbabwe. Ngavagadzirise zvinhu zvose zvinofanira kugadziriswa muZimbabwe. Ndokuti masanctions abviswe. Kwete zvavo zvekuda kunenera MDCs. Inhema dzoga dzoga hatizvidi izvozvi. Ndatenda zvangu.
Ndinokwazisai vashamariri veStudio 7. Ndinokoma tanonoka vanokoma blessing. Mangwanana kana kudai ndoda kuti mashoko angu asvitswawo kune ruzhinji rweZimbabwe. Ndakambotaura kawanda bhada asi kusvika inonzira kuti rino ndiri kuno South Africa. Ndekuti izvoni kudai vanhu veZimbabwe vari vanhu vanofunga vamira kushandiswa nezanu PF kupinda masiro achimacha against sanctions. Masanctions haasi vari kuba mari vachihaya majeti anodhura. Masanctions asi vari kukonzeresa kuti vanhu veZimbabwe vatambure, asi iyo zanu PF ndiri kukonzeresa. Saka kudai zvaibvira vanhu vane pfungwa dzinoshanda vaimira kushandiswa nevanhu vakavarambidza kumacha vachiti tigadzirise nyika. Ndivo vanhu vakavashandisa kubvisa mugabe. Ndiyo vanhu vakavashandisa kubvisa mugabe. Vapedza kubvisa mugabe ndivo vanhu vakazovapandukira futi vakaurayisa nenzara. Izvozvo vofa nenzara. Vanhu ivavo vari kuda kubatsira kumacha ngavarangarire kuti pavakavabatsira kumacha vachibvisa mugabe vakazoda futi kumacha vaona kuti taisa mumasiriya vakaokera kuurayiwa. Saka kudai vanhu vezimbabwe vari vamwe vaisiya zvekumacha izvozvo. Ndatenda hama.
Mamukasi pepastudio 7 ini ndiedwa lismat. Handirambi hangu shona yedu inoti mhosva hairovi kusvika yatongwa. Asi apa ndiona sekuti murungu zvitambisira nguva yenyu apa pane zvekuti vati kuzani kupe vashamisa apa kungotambisa nguva yenyu. Moona izvi zvamunoda kutira kuita izvi zvakafanana nekukupa nyanza nemabhavhu zvakarehwa namacheso. Hapana zvamungaita vashamisa. Izvi zvekuti kwaida rizoti kudii kana kudii hazvimbotoshande. Zvinhu zvinongova pachena kuti mutungamiri weMDC ndivachamisa zvapera ipapo. Vatokozani kupi vane ravo bado vakatopindwa mumavhoti vakadyiwa. Saka chiri kunetsa chii?
Avo vange vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kana tatanga kutamba uruva rofunguka atigae kuti pana nimsamba tikura chizo zvatema tatanga chiri kwedu wangu mutupo wasvika tunuruka nditambe kwedu tinotamba tichidai kutamba kunge topenda chazo
Chantal Mutupo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council rinoti ramirira kudzoka kwegurukota rezvemari kuti vadze nezvekuita maererano nenyaya yemihoro. Bato reZANU-PF rinokurudzirwa kuita hurukuro nebato guru rinopikisa reMDC kuti matambudziko akatarisana nenyika agadziriswe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC nchiti mosara zvakanaka.